Vatongi vedarere Labour Court va Rogers Manyangadze pamwe chete nava Lawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratokusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva 14. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu, vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours, machiremba anongowanika achitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadreswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho. Nekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai aedza kugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nenguva yakafanira. Saka haizi nyaya yekutya yekuti tingatye, hatifanirwi kunge tichitya employer wedu. Tofanira kunge tichitoengeja employer wedu, achitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokere mumabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi regurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.